aiwa mashoko ari kutenderezwa asiri echokwadi. Vachamisa vana cabinet yavaka appointa, vachamisa vakadeploya mamembers of parliament kuti vavatibate basa muparliament vachitarisira maresponsibility akasiyana. The objective and intention being that kuti tigadzire nyaya executive oversight kuti vanhu vachiziva vari muparamende kuti zvinhu zvinofambiswa sei, kuti tigone kufollow up vanhu vari maspokesperson vachitaurira kuti maportfolio zvakamira sei, maportfolio zvakamira sei.
Saka dare remakurukota kana kuti shadow cabinet ichaziviswa riini?
Alternative government ichaannounswa navachamisa kumazuva achateera. Iyoyo inotarisa vanhu vakasiyana siyana, vamwe vakadzidza, vamwe vane ruzivo mabirokrati, vamwe vari kubva kumafield akasiyana, vachange vachikonsita the alternative government ichamedzera vachamisa kutungamira nyika mugore ra2023. Ivavo ichaita kuti mazita avo abude, vanhu vavazive pakufamba vachaita tichigadzira musangano wedu wetichigadzira nyaya yekuti titungamire nyika yedu.
Pane vamwe vari kuti kune nhengo dzebato renyu reCCC dziri kushanda siku nesikati sava job scholar, asi hadzina kudomwa apa. Munoti?
Aiwa, hapana unosiyiwa. Deployment yemaMP kuti vatitaurire vari kuparliament on behalf of the citizens kuti nyaya kufanira dzakamira sei kuzvipatara nemamaportfolio yakasiyana. Ndosaka muchiona kwapinza vanhu vari mudare reparamende. Asi kana takugadzira alternative government inenge ine vanhu vane ruzivo nekusisa kuti nyika vatibetsere, because isu kugavhena kwavachamisa kuchange kune vanhu nyadzi dzinonzwisisa mabasa anodiwa kuti nyika iende mberi.